manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikati tifambe zviri kunotenga tikasangana nemapurisa togarigwa murodhi todzosewa. Saka upenyu hwatotiomera mamiuzi tatorijusa. Pamwe tatichidyawo kaviri pazuva takutongozhakaraka wani.
Zimbabwe yopinda muzuva resere vanhu vachinzi vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Tiri kuda kuti manumbers evanhu vari kutestwa chirwere checovid-19 awedzerwe. World Health Organization yakakurudzira hurumende dzese kuti dzinge dzichitesta vanhu vakawandisa.
Vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu voendesa hurumende kumatare edzimhosva vachiti inofanira kuvheneka vanhu vakawanda.
Takanongedzera nzvimbo dzingaite 30 kusanganisa macentral hospital edu maprovincial hospitals nemadistrict hospitals. Saka tiri kunyanya kunongedzera nzvimbo idzodzo 30 asi tinoda zvakare situation yekuti district hospital yega yega iri kukwanisa kutambira varwere vecovid.
Asi hurumende inoti yatotanga urongwa uhu.
Kune vakabva kusouth africa vakabarwa south africa paabout 13,000 vatiri kutresa ava ndo vanogona kutipa dambudziko hombe.
Vana chiremba votyira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakabva kusouth africa zvinogona kuwedzera uwandu hwevanhu vane coronavirus zvikasaongororwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yapinda muzuva rechisere vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zvinomwe pasi rose. Mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti muAfrica mafa vanhu vanodarika mazana mana negumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica vadarika zviuru zvipfumbamwe uye vakawanda vacho vari muSouth Africa, umo mafao vanhu gumi nemumwe chete kusvika pari zvino. Dunhu reSADC rine vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matanhatu vabatwa nechirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora chirwere ichi inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vabatwa nechirwere ichi. America ine vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe vafa uye ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi kunyange vakawanda vafa pasi rose vachiri vekuItaly. Asi mukedzawo kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika, vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaenda kudarire pamusoro vachida kuti hurumende ione kuti zvipatara zvese munyika zvapiwa michina nezvose zvinodiwa kurapa vane coronavirus uye kuti vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vapiwe zvipfeko nezvimwe zvekudzivirira kubva kuchirwere ichi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mumagwaro avo aendeswa kudare neZimbabwe Lawyers for Human Rights, vana chiremba ava vati vanoda kuti dare iri ripe mutongo wekuti gurukota rezveutano, gurukota rezvemari pamwe negurukota rinoona nezvekufamba nekutakurwa kwezvinhu vatore matano ekuchengetedza vana chiremba, vashandi vese vezveutano pamwe neveruzhinji vanofamba nemabhazi eZupco kubva kucoronavirus. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti vanodawo kuti dare ripe mutongo unosungira hurumende kuti ivape zvipfeko zvinovadzivirira kubva kucoronavirus vari pabasa. Vatiwo kunyange hazvo zvichiita sekuti pane vanhu vashoma vari kubatwa necoronavirus munyika, vanoona sekuti vanhu vashoma vari kuongororwa. Nekudaro vanoda mutongo unosungira kuti hurumende iongorore vanhu vakawanda.
World Health Organization yakakurudzira hurumende dzese kuti dzinge dzichitesta vanhu vakawandisa. Saka isu tiri kuona sekunge manumbers ari kutestwa mashomesa. Saka tinoda kuti hurumende iwedzere manumbers avari kutesta.
Pari zvino pane vanhu vapfumbamwe vabatwa necoronavirus, uye mumwe wavo mutori wenhau Zororo Makamba akashaya nechirwere ichi. Mune imwewo nyaya, kanzuro yeHarare nhasi yavhura musika mukuru unotengesa zvirimwa kuMbare, zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika ekuti varimi vanofanira kuramba vachitengesa zvirimwa zvavo. NeZuro vamunangagwa vakatenderawo mumisha yevazhinji muHarare vachiona kuti vanhu vari kutambira here kurudziro yavo, uye vakaudza vatori venhau kuti vakafara nezvavakaona. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vatora danho rekuvhura musika uyu nekuti vagari vemuguta vakawanda vange vave kunetseka kuwana zvinhu zvakaita semurivo, matomatisi nezvimwe zvirimwa zvavanodya zuva nezuva.
Asi patiri kuvhura apa tichange tiine matanho atichatora ekuti pange paine masanitizers muzvimbuzi zvinge zvichishanda, mvura inge iripo, uye pange paine mapurisa akakwana kuti tinge tichikwanisa kuita yatinoti social distancing.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumisika nemimigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vasamir wadzai mangoma vanoti vatambira zvaitwa nekanzuro yeHarare izvi. Vawadzai vakurudzirawo mamwe makanzuro munyika kuti aite zvaitwa nekanzuro yeHarare, vachiti kunyange kuine lockdown vanhu vanofanira kuramba vachirarama.
Zvinoita kuti tiende mberi, zvinoita kuti even lockdown yedu ibudirire, nokuti vanhu havafaniri kutambura vashaya chikafu vari mudzimba.
Nekuda kwekushaya chouviri, vamwe vagari mumisha yevazhinji vari kupota vachiita wakiti nagonzo nemapurisa nemasoja vachimbotengesa zvinhu pamusika nemumatakshop. Zvichakadai, masoja nemapurisa ari kutenderera muguta achikurudzira veruzhinji kuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Asi masoja nemapurisa aya ayo ari kufamba ari marori ari kufamba asina zvipfeko zvekuvadzivirirawo kubva kucoronavirus zvakaita semamask, izvo zvinonzi navana chiremba zvinoisa utano hwavo neveruzhinji munjodzi. Mumwe mugari wemuHarare, amai Harriet Muchawa, vanoti hurumende inofanira kuchengetedza mapurisa nemasoja nekuvapa mamask kuti asaparadzire chirwere ichi pakati pavo pamwe neveruzhinji.
Takutotya ivo tivachatotizadza COVID-19 yacho, because ivo pasocial distance yacho havatorina zvachose.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinokurudzira kuti vanhu vapfeke mamask nedzimwe mbatya dzekuzvidzivirira kubva kucoronavirus panguva idzo vanopinda munzvimbo dzine vanhu vakawanda kana kuti vanogona kunge vaine utachiwana hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, hurumende inonzi ine nzvimbo 30 dzemunyika dzayakatara kuti dzinge dzichishandiswa sezvipatara zvinorapa zvirwere zvinotapuriranwa. Izvo zvichange zvichishandiswa mukurapa varwere vecovid-19. Hurumende inonzi iri mushishi zvakare kutsvaga dzimwe nzvimbo matunhu ose emunyika dzichashandiswa senzvimbo dzekutambirira varwere vanenge vawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus vasati vaendeswa kuzvipatara zvikuru zvinenge zvichizovarapa. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti pamusoro pezvipatara zvinoti Wilkins, Beatrice, Nathan Grove, izvo zvagara zvichirapa zvirwere zvinotapuriranwa nechakare, hurumende ichamutsiridzawo zvimwe zvipatara zvakadaro mune mamwe maguta anosanganisira Mutare neGweru. Dr. Manangazira vanoti kana vachinge vapedza kusarudza nzvimbo dzematunhu, vachazopa dzidziso pamusoro pemabatirwo anofanirwa kuitwa chirwere ichi kune vanenge vachizoshanda muzvipatara nenzvimbo idzi vari pasi pezveutano. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Manangazira pamusoro penyaya iyi.
Mubvunzo wakanaka zvikuru. Pekutanga taingoramba tichisimbisisa nyaya yekuti Wilkins neTony Grove, nekuti izvozvo zvitori zvipatara zvakagara zviri zvekurapa zvirwere zvinotapukirana, izvo mainfectious disease hospitals. Dzimwe infectious disease hospitals dzatinadzo kuNazareta uko Beatrice Road Infectious Disease Hospital. Kwamutare kwangu nechipatara ichocho cheminfectious diseases uye muGweru, asi zvakanga zvakutoparara zvipatara izvozvo zviri kumutsiridzwa kusanganisa kunana Mashinga chingu kadoma kwe kwe. Tiri kudaro nekuti maeben local authorities ndio vane basa iroro rekumanage zvirwere zviri infectious tichibatsirana zvedu nesu ve central government.
Matano apa amuri kutorawo kuona kuti mumatunhu ose munyika munenge mane zvipatara zvinokwanisa kunge zvichiongorora utachiwana pamwe nekurapa varwere veCOVID-19.
Chaka nongedzera nzvimbo dzingaite 30 kusanganisa macentral hospital edu maprovincial hospitals nemadistrict hospitals sechirwere zvakare chaibva kunze kwenyika dzimwe nzvimbo dziri padhuze nemaports of entry and exit edu maborder saka tiri kunyanya kunongedzera nzvimbo idzo dzo 30 asi tinoda zvakare situation yekuti district hospital yega yega iri kukwanisa kutambira varwere veCOVID vachimbowana nzvimbo yekuitwa isolation vozopfuudzwa kunzvimbo 30 dzandataura dziyadziya asi pari zvino hatisati tanyatsopedza kunongedzera nzvimbo idzodzo nekuda kwokuti maprovincial medical director kana macity health director havasati vapedzeredza kutsvakurudzo dzekuona kuti nzvimbo dzedu muprovinsi ino kana mudunhu rino ndedzakati saka tichatozopedzeredza kunongedzera nzvimbo idzi tawirirana nevamwe vedu vachionawo zvikwanisiro kuti zvinenge zviripo here
zvii zvamuri kuitawo kudzivirira vashandi vemuzvipatara imomo kana vari muboka rehutano kubva kuchirwere icho chikana utachiwana hwecoronavirus
sekuziva kwenyu chirwere chinokwanisa kutapukira kana kune vabati veutano vanenge vachibatsirisa varwere vedu saka tinoda kuti nzvimbo idzi dzinge dziri dzakatsarukana dzakaitwa mainfrastructural upgrades anobvumidza kuti pave neyatinoti infection prevention and control uyewo vabati vacho vanenge vachishanda ipapo vange vatrenwa kuti vanyatsoziya kushandisa zvipfeko zvinodzivirira utano hwavo nehwevarwere nezvimwe zvakadaro saka iprocesi ichiri kupedzeredzwa asi tatove nenzvimbo dzakawanda dzakukwanisa kurapa
avo vanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti zvakakosha kuti vanhu vakabva kuSouth Africa mavhiki apera vanosvika zviuru gumi nezvitatu vaongororwe utachiwana hwecoronavirus kana vakaratidza kusanzwa zvakanaka ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
tikakwanisa kungoita mazuva akatarwa naPresident zvinobatsira isusu veutano kuti tikwanise kuzokontrolawo utachiwana veutano vari kuenda kumabasa kumahosipitari vachiona vanenge vachivati kuti vari kuscreenwa matest kits mamwe akauya 20,000 at least anani asi hasati anyanyokuwana zvatoda tenida kuti munhu wese azive kuti akamira zvakadii ndokuti tikwanise kuziva udzamu hwedambudziko redu kana takadaiso tisinganyanyotesta tinofungidzira kuti tine vanhu vashoma apa tinogona kunge tine vakawanda vari munzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vaine chirwere kune vakabva kusouth africa vakabvarwa south africa paabout 13,000 vatiri kutresa ava ndo vanogona kutipa dambudziko hombe
ko sei muchiti vanogona kukupai dambudziko ivo vakabva kusouth africa
nokuti kwavakaenda vanenge vapinda munyika yese vamwe vanopinda vaenda kumatebeland vamwe kumasvingo vamwe kuHarare vakawanda kuchitungisa saka ndo vanenge vatoita kuti chirwere chakachisipo kwakati chinenge chakwakati saka vati kuvateera tichishandisa mapnbs vanova ana chiremba vakuru vemaprovhinsi vaine matima avachienda sati yatinoti surveillance asi tinofungidza kuti ipapo ndo panogona kuzoti dambudziko redu riri kure kuti titi tigere zvakanaka iye zvino tisati tatesa vanhu vakawanda tinenge takurumidza tikutarisira kuti svondo riri kuuya rino iri nerichateera here ndo patichatanga kuona vanhu vakawanda vachiuya nekuti vabva kusouth ava vanenge vambosangana-sangana nehama dzavo neshamwari dzavo
saka muri kukwanisa here kuona zvose zvamunoda kuti mukwanise kunge muchiongorora kana kuita matest aya uye rubatsiro ruri kubva kupi rwekuti mukwanise kuita izvi
kwete zvekushandisa ndo dambudziko redu guruguru zvatataura kuti matest ati kuita mashoma nekuti makitsa acho mashoma saka munogona kuwana vari positive vari vashoma mukafunga kuti muri kuita basa rakanaka asi kungoti hamusi kutesta zvakakwana zvakakodzera uyeze zvekupfeka zvinoda kushandiswa navashandi kuti vazive kuti kana ndapfeka izvi handibate utachiwana. Zvinongoita zvichimbopera zvichimboita zvichimboshota pamwe unoona ichi pamwe woshaya ichi. Kana tichirwisana nechirwere chakadai tinenge tichida kuti zvose zvinge zviripo kuitira kuti chero apinda kunoona murwere, nokuti vamwe vanopinda vari madokta, vamwe vari manesi, vamwe vari vanotsvaira mageneral hands, vamwe vanongosenza muchipatara. Saka munenge maakutoita kuti haimi muri kuchimbopfeka izvi hazvidi kuti kana zvadaro zvinenge zvaakuexposa mahealth workers.
Asi pane vashandi here vemuzvipatara vakabatwa nechirwere ichi pane vanhu vakaonekwa vaine coronavirus yacho?
Pari zvino yedu hatisati taona health worker abatwa nechirwere, asi inguva chete inogona kunge yavangoti iri kudivi redu nekuti zvinomboperereza. Uyezve zviri kuwanda maybe muHarare nekuti ndiwo mune chirwere, asi tinge tichida kuti zvinge zviri kumatenda kuti kumatebeleland zviriko, kumasvingo zviriko, manika yomanikaland zviriko, kuitira kuti chirwere chiro pachabudira vasevenzi veutano vanenge vainazvo.
Vanga vari mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vagari mudunhu remasvingo vanoti vave kuyaura nenzara sezvo zvikafu zvavakanga vakachengeta zvapera apo nyika yapinda muzuva rechisere yaparura chirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba vasingaende kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vataura nestudio 7 vanoti vari panguva yakaoma sezvo zvitoro zvinotengesa chikafu zvave kuvhura kwemaawa mashanu uye mamwe mapurisa achimbovarambidza kubuda mudzimba. Amai Endrezi Takaedza vashorawo nyaya yekukurumidza kuvhara kwezvitoro zvinotengesa mishonga kana kuti mafarmacies vachiti zvinoisa varwere munjodzi.
Zvatotiomera kuzvitoro kunovhuriwa nguva doko doko kovhariwa. Tikatarisa futi nemafarmasi akuvharwa zvokuti ukagwara after one hanzi ichirega kurapiwa zvaakutotiremera. Taichitarisira kuti dai varerutsa kumafarmasi nokuzvitoro tikati tifambe futi kunotenga tikasangana nemapurisa togarigwa murodhi todzosewa. Saka upenyu hwatotiomera. Mamiuzi tatorijusa.
Vamwewo vekumaruwa vakaita savaHenry Makusha vanogara kune mamwe vanoti kunze kwenguva diki dziri kuvhurwa zvitoro vanhu vazhinji vava kutarisana nenhamo yesadza sezvo hupfu huri kudhuriswa kubva pakatanga chirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba.
Lockdown yakangouya vanhu vasina kugadzirira nongoziva vanhu vazhinji havashandi vakangogara. Saka mumasitoro hupfu 10 kg iri kuita 250 cash 300 eko cash kuno kune mawa shuga chaiyo unewana ne 120 pana chinhu chakambodzika zvese zviri kudhura. Tikwanise kupinda mutauni zvokwadi mapurisa masoja ari kuti rambidza ende zvitoro zvacho zvaakuvhugwa na 9 zvichivhagwa na 1 zviri kusiya vanhu vakawanda vasina chavatenga. Taachifungidzira kuti nyange iro doro vanhu vanorida dai richitengwa ndomwa zvake ari kumba. Of course lockdown yakanaka nokuti chikudzira chirwere, asi panyaya yemasitoro dai avhurwawo achikwanisa kutengawo nemitengo yakaderera.
VaEdward Jacob Manzanga vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti havachina chekubata.
Isu mavhenda vemuno masvingo tatambura nenhamo mazuva 21 avakarebesa hatichina oda dzedu zhinji dziri kuora kuti tiinde kunotora oda dzedu tigashire oda dzimwe dzatinenge tichikwanisa kuwana kuvarimi dzinoblokiwa munzira namapurisa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano, asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza vatori venhau mushure mekutenderera nzvimbo dzinogara veruzhinji kuHarare kuti vachaongororazve nezvechirongwa ichi. Mune imwewo nyaya, sangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA nhasi raendesa kanzuro yeMasvingo kudare repamusoro richipa chikumbiro cheku kuti kanzuru bazi rezveutano neremathunhu pamwe nebazi rinoona nezvemari vamanikidzwe kupa vagari mvura mudzimba nguva dzose kuti vakwanise kudzivirira chirwere checovid-19 icho chinoda utsanana hwakawanda. Gweta remura vamatini murere vanoti mvura yakakosha kuvagari panguva ino.
pachitaurwa nezvecovid panonzi panofanira kuti mugeze maoko nguva nenguva. Saka vanhu vari kuenda kuzvibhorani uko kwavanondosvika vakaungana social distancing iya inotenderwa kunenge kusina, vanopedzisira voenda muzvikova. Asi haina kuzopinda ndo pazopiwa mutongo najaji kuti aiwa tinokupai zvamakumbi zvakumbirwa nevanhu ava kuti nyaya ipostponwe kusvika mangwana nakota pachitundu patichazopinda.
Muharare, dare repamusoro rakatonga svondo rapera kuti kanzuro yemapazi ehurumende aya vaone kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena munyaya yainge yakwidzwa kumatare nerimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residence Association kana kuti CRA. Ndakamirira Studio 7 ndiri Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda muZimbabwe vanenge vachirwara vanotanga vashandisa mishonga yechivanhu vasati vaenda kuzvipatara kunoonekwa navana chiremba. Izvi zvinonzi zviri kuisa utano hwevanhu vakawanda parumana nzombe, zvikuru pakatariswa chirwere checoronavhairasi icho chatekeshera pasi rose chichiuraya vanhu vakawanda. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano riri kushanda nesangano reZimbabwe Practitioners Association iro rinomirira vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu mukupa dzidziso pamusoro pechirwere checoronavhairas icho chaparadza upenyu neupfumi hwepasi rose izvo zvisati zvamboitika. Chinangwa chedzidziso iyi ndechekuti vanoshandisa mishonga yechivanhu pakurapa vave neruzivo rwekuti hapana mushonga wati wava kushandiswa kurapa coronavhairas, uye chirwere ichi chikabata munhu agara aine zvimwe zvirwere kare zvakaita seshuga, itsvo, chiropa, moyo nezvimwe zvirwere zvinobata vanhu, munhu iye anogona kurasikirwa neupenyu hwake kana akasawana rubatsiro rwepamusoro-soro uhwo hunowanikwa chete muzvipatara zvine mishini inokodzera iyo isina ng'anga dzinoshandisa mishonga yechivanhu. Nyanzvi yezveutano uye vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti dzidziso yechenjedzo iyi iri itwa mushure mekunge zvaonekwa kuti zviuru nezviuru zvevanhu vari kufa nechirwere ichi, zvikuru vagara vaine zvirwere zvinovanetsa muhupenyu hwavo hwese zvakaita seshuga nezvirwere zvemoyo. Dr. Mudavanhu vanoti COVID-19 iyo yabata vanhu vashoma muZimbabwe pari zvino zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Italy, China neSpain haisati yava nemushonga unoirapa.
Fever number 1, kunzwa kuneta, tiredness number 2, kosora kwekuri dry, tadza kufema zvakanaka neheadache. But the classical symptoms atataura aya ndo acho iwayo COVID-19. Munhu anenge ati anzi abatwa COVID-19 kana uri munhu ane other underlying conditions akafana nediabetes, akafana nehypertension, heart diseases and we old age, thus it becomes difficult.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvemaziso paparenyatwa School of Nursing amai Susan Shoniwa vanoti pane zvirwere zveshuga zviviri zvinonyanya kubata vanhu munyika zvokuti vanhu ivava vakabatwa necoronavhairas vanogona kupinda muna taisireva.
Ngorwara-rwara vamwe vanotofa vasisaoni, vane zvakawanda zvinoitika. Saka the only way yekuti tizvibate ndeyekuti tinenge tichidyidzana, inini ndiri mune mapeshenja yakawanda. Kana mangofungirawo kuti apa panapa zvina kumira zvakanaka, enda kuchipatara.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association vaFriday Chisanyu vanoti chirwere cheshuga hachikonzerwe nekuroyiwa asi kuti idenda rinouya kubudikidza nekusadya chikafu chine hutano kanawo kuchiwana kubva kudzinza rako.
Shuga haikonzerwe nemuroyi. Unoona kuti ukarwara diabetes paya nekuvakuzi ichazvishoma nezvishoma miti vanenge vachiitira kuti the more food you eat, the more sugar you get.
Vachisanyu vanoti chirwere cheshuga hachisarudze nokuti chinobata mazera ese. Vanoti vanhu vanonyanya kubatwa nechirwere cheshuga vanhu vasina nguva yokugwinyisa miviri yavo kuburikidza nekuita zvinhu zvinoita kuti ubude dikita. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Practitioners Association amai Sarudzai Jaravadza vanoti vanhu sere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushayikwa kwemari inodiwa muzvipatara zvinana chiremba.
tinoti 80% yevarwere vari kurapwa kuzinikwa kunga tichozvigona zvese tinokurudzira kuti vaende vachinotariswawo levo yavo yeshuga kuti iriyo ndiyo chaiyo here.
Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheshuga chinokuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumwoyo, tsinga dzekumaziso netsinga dzekuitsvo, zvokuti vanhu vanodarika mazana mana emamiriyoni vane dambudziko redenda reshuga pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamire.
Munau dzemitambo. Kanzuro yeHarare iri kuenderera mberi nekugadzirisa nhandare yeRufaro Stadium. Kunyangwe vakawanda vambomira kuita mabasa senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vashandi vane chitsama vekanzuru yeHarare havana kumira basa panguva ino yezororo remazuva makumi maviri nerimwe chete mukuedza kurwisa chirwere checoronavirus, vachienderera mberi nebasa rekugadzirisa nhandare yeRufaro pamwe neGwanzura Stadium. Asi vashandi ava vaparadzirwa kushanda panzvimbo dzakasiyana siyana kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chashura mare pasi rese ichi. Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti havana kumisa basa rekugadzirisa Rufaro neGwanzura Stadium, asi kuti vakangodzikisa uwandu hwevashandi ava zvichienderana nezvakatarwa nehurumende. Nhandare yeRufaro pamwe nedzimwewo dzakaita seNational Sports Stadium neGwanzura muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yezvikwata zvenyika uye mitambo yePremier Soccer League. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti nhandare yeRufaro inofanira kupera nechimbi chimbi kuti vasazonoshandisa musha wevamwe.
Rufaro Stadium inofanira kutogadzirwa nekukurumbidza, because isusu masapota eDynamos hatina mari dzekutoti gemu rakazotambirwa kunze kweHarare hati afford kuti tikwanise kuenda kunosapotawo. Saka yakatambirwa mufaro masapotazi mazhinji tiri muno muHarare tinokwanisa kuparapara kuti titosapotawo tiripo murufaro imomo.
Studio 7 yashanya kuRufaro Stadium ndokuona magedhe akavharwa, asi muchiratidza kuti mune basa riri kuitwa. Mumwe mushandi wekanzuru abuda munhandare iyi ataurira nepfenyuro ino kuti havana kumbobvira vamira basa kubvira musi wa30 kurume apo pakatanga lockdown. Mushandi uyo aramba kudomwa zita sezvo asingatenderwe kutaura nevatori venhau, ati havasi kushanda vakaungana panzvimbo imwe chete, asi kuti vamwe nevamwe vane basa ravo ravari kuita. Mumwe mugari weMuHarare vatapuwa Jakaras vanoti vese vari kuenda kumabasa panguva ino vanofanira kuzvidzivirira coronavirus kuti vasazotapurira chirwere ichi kune vamwe.
Tinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge taapa danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire.
Vachideme vanoti vakaita kuti vashandi ava vauye kubasa nekuti rimwe basa rakatangwa rinofanira kupedziswa richiri nyoro, nekuti kusaita izvi kunozoda kutangitsa patsva zvekare. Sekutaura kwavachideme, nhandare dzeRufaro neGwanzura dziri kutarisirwa kuve dzapera kugadziriswa makundano enhabvu emwaka uno asati atanga. Zvinhu zvikafamba zvakanaka, makwikwi aya ari kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kuzeya nyaya zviri kuitwa nehurumende mukati mekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus uye kutambirwa kwazviri kuitwa neveruzhinji. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva resere vanhu vachinzi vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu voendesa hurumende kumatare vachiti inofanira kuvheneka vanhu vakawanda. Kana mchida kututumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuMabasa 2020. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inani labantu eselifunyenwe lilegcikwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amathathu.
Njengabahlali beZimbabwe sekhathazeka kakhulu xa sinanzelela ukubana ibutho leZimbabwe lamapholisa eZimbabwe alamfundiso ngezamalungelo abantu.
Ngeviki yesibili yohlelo lweZimbabwe lokuthi abantu behlale emakhaya olwe-lockdown, abalwela amalungelo oluntu bathi kumele abezomvikela bechiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu.
Sikhuluma kanje kulama platforms anjengabo GoFundMe, where we are trying to mobilize ama resources. Kathesi kulomsebenzi omkhulu wokurenovate ama buildings i2 ukuze abe ngama isolation facilities.
Amakhansili emadolobheni athi asebenza gadalala ukwethulela abantu inhlelo zamanzi, ezempilakahle lokunye lanxa imizamo le isilela ngenxa yesimo somnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani labantu eselifunyenwe lilegcikwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amathathu, 1,289,380. Phakathi kwaleli nani, abantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 337,000 ngabeMelika. Asebebulewe yileli gcikwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni komnyaka odluleyo, selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa, 70,590. EleMelika, Italy, leSpain yiwo alokhu ekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane. Emazweni awezwekazi le-Afrika, inani lasebefunyenwe bele gcikwane selizinkulungwane phose ezilichumi, i-9,310. Njalo, igcikwane leli libulele abangamakhulu edlula amane, i-444. EleZimbabwe lithi inani lasebehlaselwe i-coronavirus liyisitshiyagalolunye, njalo lithethe umphefumulo womuntu oyedwa. Namhlanje lilanga lesitshiyagalombili. Abantu beZimbabwe behlezi ngekhaya phansi kweziqondiso zikahulumende zokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Abalwela amalungelo oluntu bathe kumele abezomvikela bachiyane lomkhuba wokuhlukumeza abantu lapho belondoloza umthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale ezindlini njengendlela yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus, abaningi bakhala ngokuthi kabenelisi ukwenza njalo ngenxa yesimo somnotho elizweni. Uhulumende usethumele abazomvikela ukuba babone ukuthi uZulu uyalandela lezi ziqondiso, kodwa abalondoloza amalungelo oluntu bathi amapholisa asehlukumeza abantu. Isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uthi njengenhlanganiso sebethole imibiko eminingi ethi kulokuhlunyezwa kwabantu.
Sesibone amanye ama experiences lapha asedi okwenzakalawo kathesi ngesikhathini lesi. Siyabona ukuthi ama security forces ethu bahlukuluza abantu kakhulu kumsebenzi wabo ku-enforcer ukuze abantu bahlale ezindlini njengalokho okwathiwayo ngukhulumende.
Mnumzana Mlungisi Dube, omunye wabakumsebenzi wokulondoloza kwelungelo loluntu, uthi uhulumende kumele afundise abezomthetho ukuqakathekisa amalungelo oluntu.
Kwamapholisa lebutho ukuba naku yenqabela abantu ukuthi abangelanto eziqakathekileyo bengangeni edolobheni kumbe bengabuthani. Kungabe kuyinto enhle ukuthi kuyenze ukubana umkhuhlane wecorona ungamemetheki, kodwa njengabahlali beZimbabwe sekhathazeka kakhulu nxa sinanzelela ukubana ibutho leZimbabwe lamapholisa eZimbabwe alamfundiso ngezamalungelo abantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana iPithule Maphosa owenzaphu, yena othi ibandla leZANPF selithatha leli thuba ukuncindezela amalungelo kaZulu lisebenzisa abezomvikela.
Sike satsho ngaphambilini kokuqala kwe-lockdown sathi amabutho lamapolisa laba sebevulelwa abalandanga ukuzoncedisa abantu ukulwisana lo mkhuhlane lo, kodwa balande ukuzointrentsha iZANU-PF lama-interests ayo labangane bayo embusweni. Kunogane sakukhulumayo yikho sokusenzakala mase sithola ama-reports of abuse eyenziwa ngamasotsha lamapolisa, kodwa bona bephumele ukuthi bekhuthaze i-social distancing ukuthi abantu bengabutani.
Kodwa omela abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mduza uthi abantu bangameleli ukuxoshwa emigwaqweni ngamapholisa, esithi ngamanga ukuthi kulabantu abatshaywayo.
Wonke umuntu uyakwazi ukuthi abantu kumele behlale endlini njengoba kulomthetho ofakiweyo okhangele khonoko. So nxa amapholisa e-enforcer ukuthi abantu bengabungeni emgwaqweni, nxa amapholisa e-enforcer ukuthi abantu bengabonakali bebhodabhoda beqamula umthetho lo ofakiweyo, angiboni ukuthi kungaba liqiniso ukuthi bethi kulabantu abatshaywayo, kulabantu abayenzwani.
IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi sekulabantu abangamashumi amathathu lantathu asebetshaywe ngamapholisa, kuthi aseyebotshiwe bangamashumi ayisishiyagalolunye. Inhlanganiso ebona ngelungelo lentatheli izindaba eMisa Zimbabwe ithi kulentatheli izindaba ezine esezibotshiwe ngalesi sikhathi ziqhuba umsebenzi. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele oyedwa kuleli ukuthi abayisishiyagalolunye batholakale belawo, ukuthi abedlula amashumi amathathu 340 abahloliweyo bafunyana bengela gcikwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Iningi labantu abasemhlubulweni weMandebeleni bayakusola kakhulu ukubotshwa, ukutshaywa kanye lokuhlukuluzwa ngabezomvikela ngesikhathi wonke umuntu kumele ahlale emakhaya phansi kweziqondiso zikahulumende zokuzama ukuvimba ukumemetheka lokuthelelana kwegcikwane le-COVID-19 lona eselithethe imphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Iningi labasemhlubulweni weMandebeleni bakhala ngesiphatho esibi ezandleni zabezomvikela ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Nomusa Sithole uthi ubotshiwe wayavalelwa e-Central Police Station.
U-President wa-announce ukuthi kulama-circumstances umuntu avunyelwa khona ukuhamba. Izolo mina ngiphume ngiyadingela umama imedication yakhe, ngamiswa e-town ngabatshengisa amaphilisi wonke lebhuku langikhona ebengamukuyathenga ngalo, but ngibotshiwe kunjalo ngayadithenwa e-central. Khonapho siyabe siminyanisiwe labanye ekade ndithenwe labo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu usola isiphatho sabezomvikela.
Akusizi ngalutho ukutshaya abantu abahambayo bedinga okungabe okokudla, ngoba abantu kuthe lockdown kungazange kwakhangelwa ukuthi abantu baphila okwezinyamazana zeganga, kuthiwa idla lokho ekutholileyo kwalelo langa. kwakufanele ukuthi bephiwe ithuba lokuthi bedinge ukudla bebe lempuphu eneleyo bebe lamafutha eneleyo.
Ilunga ledale lephalamende wobulawayo ephumula unkosazana Sichelesile Mahlangu laye uvumelane lofuzwayo ethi uhulumende usesephula amalungelo oluntu engananzelele.
Asisakwazi ukuthi abamthetho sebephongubopha abantu and then khonapho nxa sikhangela indlela ababopha ngayo bangababopha babathwala ematrakini babafake one indawo. Part of indlela yesizivikela ngayo ku-COVID-19 le ukuthi omunye lomunye sibe 1 meter apart. Manje nxa sebethwele bafakwa one indawo etrakini besuke lapho bayifakwa kwestoxini bona ngani kungaba le ngozi enkulu engaqhabuka umkhuhlane umemetheke masinyane cause laphana uyabungakwazi ngoba akula umuntu ozafika screene umuntu wonke ukuthi ongena laphana positive kumbe unegative of corona virus.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zikahulumende bengephuli umthetho.
Into ekhona kathesi abantu kufike isimemezelo esokuthi abantu kabahlale ezindlini ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Lamhlanje iZimbabwe ingene kuviki yesibili yohlelo lweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bahlale emakhaya benganyakazeli indawana yonke ukuze kuvinjwe ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abambalwa emhlabeni jikelele. EZimbabwe lumkhuhlane osuthethe umphefumulo womuntu oyedwa kuthi abayisifica mnwemunye kusiyatshona izolo bekubikwa sebele gcikwane. Loba nje emandebeleni kungela sibhedlela esilakho ukonga kumbe ukuhlola igcikwane le-COVID-19. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19, yikho abantu kumele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhansili emadolobheni athi asebenza gadalala ukwethulela abantu inhlelo zamanzi ezempilakahle lokunye lanxa imizamo le isilela ngenxa yesimo somnotho welizwe. Ikhansili yeVictoria Falls ithi ikomiti yayo yeVictoria Falls Stakeholders Task Force Committee egoqela ingatsha zikahulumende labanye eyabunjelwa ukulwisana legcikwane le-coronavirus iyaqhubeka ngomsebenzi wayo isebenzisa inkundla zebulenjini eze-social media ngesikhathi iningi lihlezi ezindlini ngenxa ye-lockdown. Asizweni okwenziwa yikomiti le ukungxoxo esiqhube lo-Councillor Ephias Mambume walelo dolobho.
Ama-stakeholders e-Victoria Falls bamanyene babumba ikomiti ekhokhelwa ngu-Director of Housing owe-Victoria Falls. Likomiti igoqela o-District Medical Officer, Vic Falls Municipality, ZRP, Immigration, lamanye ama-departments achiyachiyeneyo. Likomiti, it's very important ukuthi ngikutsho lokho, isebenza ilandela iziqondiso zikahulumende through the Ministry of Health. Phezu kwalokhu uZulu laye umanyene lezinye inhlanganiso ezinjengabo Jafuta Foundation labanye osomabhizimisi ukuze kuqoqwe imali yokulwisa ukumemetheka kwaleli gciwane le-coronavirus. Sikhuluma kanje kulama platforms anjengabo GoFundMe where we are trying to mobilize ama resources. Kathesi kulomsebenzi omkhulu wokurenovate ama buildings i2 ukuze abe ngama isolation facilities. Kungaphela lo msebenzi sabe sesile 20 rooms with each room elembeda a2 esizawasebenzisa njengama isolation facilities. Njalo sile hotline number esilayo encedisa abantu ngeinformation langama advice nxa umuntu ecabangela ukuthi engabe ephethwe ngumkhuhlane kumbe legcikwane le-coronavirus.
Kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso abaziphiwayo ukuthi behlale ezindlini ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Siloke njengenkokheli siloke sikhuthaza abantu ukuthi bahlale ezindlini, sibakhuthaza njalo ngokubafundisa good cough etiquette. Vala umlomo ngengalo kumbe ngetishu nxa ukhwehlela, uphinde uyilahle masinya itishu. Geza izandla ngesepa lamanzi kumbe ngemithi ebulala leli gciwane esingathi hand sanitizing. Sekuprintwe ama pamphlets ahazwa emphakathini abhalwe ngolimi lwesishona, isiNdebele, isiNambia lezinye indimi ukwenzela ukuhambisa umbiko esingathi public awareness. I-hotline number uZulu angafona kiyo ngu 0782076918 0782076918.
Ekhansili yenu ke,
ikhansili layo isanda kunika umbiko wokukhuthaza uZulu ukuthi abhadale indleko zikakhansili besebenzisa ama platforms awe online banking anjengabo EcoCash lamanye ama platforms iphose atholakala emafoni nawo.
Lowo ngokhansela Efias Mambume olilunga le Victoria Falls Stakeholders Committee ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhonale e Victoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okwamanje elemelika selilabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 337,000, asebetholakale belegciwane le-COVID-19 labulala abazinkulungwane phose ezilishumi, 9,700. Iziphathamandla zalelo lizwe zibika ukubana zikhangelele ukuqansa kwaleli nani okwesabekayo kuliviki. UMuhammad Jibril, owakhokela ibutho elagenqola umbuso kamongameli Muammar Gaddafi, owabusa lelo lizwe kweminyaka eminingi akasekho. UJibril, ogenqula uGaddafi ngomnyaka ka-2011, ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus izolo ngesonto eseCairo kwele Egypt. Amanye amakholwa esiKristu kwele Kenya abikwa ebuthene emzini womfundisi wawo kunkonzo ye-Palm Sunday izolo. Besephula iziqondiso zikahulumende walelo lizwe ezalisa imbuthano njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-coronavirus. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Isimo ezibhedlela siqhubeka sisiba sibi osokubangela ukuthi impilo yabantu ibe nzima ngamandla. Obunye bobunzima obuhlangana loZulu ngobokwehluleka ukuthola amaphilisi loba indlela zokuhlela kuhle imuli zokuzivikela ukuzithwala ezibhedlela zikahulumende ngenxa yokuba abongi basebenza insuku ezimbili kuphela ngeviki. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omama abayibo abalomlando omkhulu wokuhlela kuhle imuli yibo abakhathazeke kakhulu ngokwenzakala ezibhedlela ngoba abongi labodokotela okumele babancede abakho. Unkosikazi Senzeni Chuma ongumongikazi uchasisa ngobunzima ababhekane labo ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Imithi ayikho eminye ezibhedlela ngezizathu ezithile engingeke ngazitsho. Lami njalo thina emsebenzini sibuya amalanga ambalwa. Ngakho kunzima ngoba abanye indlela ezokuvikela abazisebenzisayo sifuna isibhedlela. Lokhu kusuka kube nzima ngoba imithi iyadula ukuthi bayilande esitolo esithengisa imithi. Sokudula ukuze kudule ijazi likamkhwenyana. Amaphilisi abonakali lapho owathola khona. Lakho ayabe dula okumangalisayo. Siyakhuthaza ukuthi abantu bakhethe indlela ezilula ukusebenzisa ezingaduliyo ukuthi engasweka iclinic akwanise ukuthi athenge ukuze ahlele imuli yakhe.
Ezinye indlela zokuzivikela ukuthi umuntu engazithwali ziyabhadalelwa, kutsho umongikazi Monica Dube elimukisa abantu ukuthi bakhethe kuhle ngoba kungabakhama imali phambili sokumele bathenge.
Kuyabhadalelwa okunye kwakhona, okunye akubhadalelwa. Lokhu singakuvikela ngokuthi asikhetheni indlela ye-family planning esikwazi ukuthi nxa unemali uzakwanisa ukuyibhadalela ngiyifake, kumbe nxa usazi ukuthi esibhedlela kumbe ekliniki kukhatshana uhle ukhethe indlela okwazi ukuthi uzahlala sibili isikhathi ungayanga ukuyakuthatha njengamaphilisi.
Unkosikazi Priska Msimanga, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kunje kulengane encane ayengayihlelanga ukuba layo.
Khuluma nisesimweni esibi sibili ngoba ngingaze ngathola umntwana kungasikho ukuzimisela kwami. Ngingadingi lesifamily planning amaphilisi kodwa ngathola edura emafamasi.
Unkosikazi Edith Ncube olabantwana abane uthi kumvelele kubi ngoba ubethi usekhulile, ngakho ke bekungamelanga aba lomunye umntwana kodwa kwenzakala.
Bakithi mina ngeminyaka yami engilayo ngizwa ngilenhloni ngalokho okungehleleyo, kodwa ngisola kakhulu uhulumende ukuthi kulezinto okumele azinanzelele. Bengithwele nzima ngabantwana abane engilabo, khathesi sokulala omncane, ubunzima engiphakathi kwabo bukhulu. Lokhu kudalwa ikuswela amaphilisi okuthi ngivikele ukuthi ngingazithwali.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, unkosikazi Sifiso Sithole, uveze ukukhathazeka ethi usetshitshe esibhedlela kodwa usizo aludingayo kalutholi.
Lokhu kunzima kakhulu. Mina ngafaka ijadeli eminyaka engu-5 kodwa khathesi seya-expire. Ngahamba esibhedlela ngisithi ngiyakhipha kodwa ngatshelwa ukuthi abakhiphayo abakho.
Okwesibili ngatshelwa ukuthi kufuneka imali ukuthi ngiyikhiphe kwangehlula nje.
Umongikazi Sithabile Sibanda osebenza kugatsha lokuhlela imuli esibhedlela kokuBulawayo uthi indlela zokuhlela imuli ziyasilela.
Indlela zokuhlela imuli ziyasilela eZimbabwe. Zisilela ngenxa yokuthi zithengwa ngemali yaphandle engatholakaliyo lula kulela kithi.
Umongikazi Sibanda uyengeza ethi lapho zitholakala ziyadula kakhulu.
Emafamasi abe sebiza intengo ephezulu kwedlula lokho. Ezibhedlela ezinkulu ezinjengabompilo lapho abavunyelwa khona ukuthi bayathenga akudingeki okuningi sibili, kuyafuna nje ibhuku lakhe lokutshengisela ukuthi uvele uyawathatha, lokuthi nje babekwazi ukuthi amaphilisi awathathayo ahambelana laye yini, akamkhathazi emzimbeni.
Ngikho konke okwenzakalayo, imuli eziningi zithi aluba kukhona okungenziwa nguhulumende ukuze wonke umuntu anelise ukuhlela imuli. Iningi liveze ukukhathazeka bethi lokhu kuzakwenza ukuthi abantu abaningi babe labantwana abangahlelwanga, lokuthi bakhuliswe nzima kanye lokuzalwa belemikhuhlane, ngoba abanye bethi abasafuni ukuba labantwana ngezizathu ezithile kodwa bayazesabela ngoba bengenelisi ukuthi batheke imithi yokuzivikela. Abohlangothi olubona ngokuhlela kuhle imuli abeZimbabwe National Family Planning Council bathi njengazo zonke inhlangothi zempilakahle elizweni babhekane lobunzima bokuthola imali yakwamanye amazwe eyokuthi basebenze. Bathi sebaze bamisa ezinye inhlelo zabo ezazingahlawulelwa ngabomama ezinjengokubanika amaphilisi kungelambadalo ngenxa yenkinga ezithile. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngcwethi kwezemfundo labakhokhela inhlanganiso zababalisi bathi abakwazi okuza kwenzakala lonyaka njengoba izikolo zavalwa singakafiki isikhathi. Omunye wabahlutshwa ngokwenzakala ezikolo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association.
Indlela yokuhlolisa yokuhlola abafundi kumbe okuloba emhloliso evame ukuthi iphume ngoJune kumbe ngoNovember ingathi iya icatsha. Nangu phela izikolo ezinenka zuzanga ithuba lokuthi liregiste bonke abafundi abafanele baregistre. Kodwa labo kumele babhadalelwe nguhulumeni kube kuleke kungakacaci kakuhle kakhulu labo abagrade 7 ukuthi ngobani abazabhadalelwa. Ngendlela enjalo ke bakhona abafundi abalokhu bengakaregistre. Nxa sikhangelele lokho kungenye yezinto ezabisela emuva ukulothwa kwemhloliso.
UNdlovu uthi kukhangelelwe ukuthi uhlonzi lwezemfundo luza kwehla lonyaka eZimbabwe ngenxa yokuvalwa kwezikolo.
Ngomkhuhlane lo osukhona elizweni njalo osubambe umhlaba wonke jikelele, kusibona engathi uzavele wenqabe ngokujulileyo ukuphathwa kwemhloliso ka-2020. Okwamanje ke abezemfundo baqhubekela phambili bengathi bayalungulungisa lapha lalapha ya, kodwa belungiselela ukuthi mhlawumbe bathemba ukuthi umkhuhlane lo ungaceza eZimbabwe okuyinto nje eliphupho kuphela. Ngikhangeleleke ukuthi labo baza kuthi baphaphame bakubone ukuthi umkhuhlane lo ungikhona usiza uzavele uzalele kwelakithi. Nangu phela kwathesi sawubona uqala.
Bakhona abantwana abafundiswa ngababalisi enkundleni ezijiyeneyo ezikuqela iZoom leWhatsApp. UMnumzana Night Sibanda, umqondisi wesikolo esizimele sodwa, uthi bayafunda abanye abantwana abalenhlanhla.
Abafundi bahlezi emakhaya, kodwa kuthi labo abalenhlanhla ukuthi babe le ama-WhatsApp group bayafunda kuma-WhatsApp group abo. Kuthi labo ke abalenhlanhla futhi yokusebenzisa ama-platform okufunda enjengabo Zoom bayawasebenzisa ukuthi babe befunda bencediswa ngamatitshela abo ezikolo ezijiyeneyo. Imihloliso ekaJune abantwana bakhanya ukuthi bazimisele ukuthi baqalise ukulungiselela ukuyibhala, kodwa bayakhonona ukuthi bazabhala kanjani bengalungiselanga ngokuqinileyo. Bayafisa njalo bazimisele ukuthi babhale nxa kuyikuthi izimseki yona ilungisile ukuthi bebhale bengamaqembu amancane ongasoze kumemethekise umkhuhlane.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezibona ngezemfundo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Izikolo kwakumele zivalwe okusemthethweni ngeviki ephelileyo, kodwa zavalwa masinyane ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Bekumele zivulwe mhla ka-5 ngoNkwenkwezi. Okwamanje abantu bavalelwe ezindlini njalo bakhuthazwa ukuba bengahlangani bebanengi ezitolo lakwezinye indawo. UMnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi abantu sebedonsa ndawonye ngenxa yomkhuhlane lo.
Kukhanya ngani umumo lo usumanyanisa abantu njalo kubenze abantu bazwisise umumo lo sikiwo ngokubona izinto ezenzakala kwamanye amazwe okufa lokukhona kube okuningi kangaka umhlaba wonke jikelele. Abantu sebekuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo umele uqedwe ngendlela yokuthi abantu bachume besendaweni zabo.
UGawule uthi abaswelayo bazancediswa nguhulumende njalo abezomthetho bawuqhuba kahle umsebenzi wabo.
UPresident Mnangagwa sethena kungcono abantu bancediswe ngezimali ukusungulile uhlelo lolu alukhiphileyo oluzabuya nge-social welfare i-600 million le ayikhulume ngayo uhulumende ukuthi ancedise ngokuphathisa abaswelayo laba emadolobheni khona ngale, ukwenzela ukuthi abantu bangagcini sebedinga ukuthi baye emadolobheni emazitaladeni bethengisa konke lokho. Abantu laba sebemele bancediswe ngemali ezavela kuhulumende ekuthiwe iza thiwa masinyazana nje njengoba sikhuluma nje. Ngokunjalo mbona kuzaphathisa kakhulu. Kodwa kukhona ukuthi abezomthetho labo babamba kuhle abantu.
Isibhedlela seJohns Hopkins University kwelemelika sithi umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula 60,000 emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland kwelemelika ngingoKips Dube.
Si
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Inani labantu esilifunyenwe lilegcikwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amathathu, 1,289,380. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.